nengo izinatu zinoti wa Alec Tabe awanoda kumira MDC Alliance kutungamirwa na Nelson Chamisa musarudzo yekanzu wa Ward 4 nengo ye MDC ye National Executive amai Margaret Chakabuda pamwe na vavingisa ine Rupandai watatu awa waka sungwa nezuro doku watamishitokisi usiku wese wachinzi wakaita msangano pasina mvumo kwa apiri mwati form doroba remasu ingo rimere magwetare watatu awa wa Philip Shumba wati watatu awa wapi wamkana wakubisa mareshi batiso ni mtongi wedare amai patients madondo awa watu wabise zuru stamu zema dola ima RTGA famunu kuita kutuwa tongo wachiva kumba
darera wapa Bill, kurewa kuti watongo wachiva kumba uye wabadara marine tayo 5000 RTGS nyaya yavo ya furukizwa mberi atanzi wacha zoka mudarerezi mmosa zakare mezuno uya apu pachazo tongo nyaya yavo mkwa 24 February
imekwetarabo wa mati mlele vati watata awa waskupu wa mmosa ya wari pomerwa watiti wa kushunguzwa zimeche kuita nize matongo lewe nika sezo sarizoze kutiwa wakati zingwa mparamende nema kanzuru sawa kuitwa mkwa 26 kurume
nda mkoto awasi kufuma mwosha yao na watu wano tipakatipa wapana kana kone zina oripo
mutelezeri we mtauri we MDC Alliance Masingo muzare lima achi washo ropoza kusungwa ne kushungurudzwa kwekuitwa vatsigiriva avo
isusi MDC Alliance Masingo province inotungamirirwa na president advocate Nelson Chamisa tiri kushoropodza zvakasimba zviri kuitwa nebato rezano PF ZANU-PF iri kuisunga nengo dzeMDC Alliance nguva nenguva chinondishamisa ndechekuti ZANU-PF nezuro chaiko yakaita meeting yavo vakaita musangano wavo vakaita mhirizhonga vamwe vakatotemwa kutaura kudai vamwe vanonzi vari kuzvipatara asi hapana kana kunzwa kuti pakasungwa vanhu
kusungwa nekupinda mudare kwevatatu ava kunoitika pasina svondo mbiri imwe nengo yeMDC Alliance vajoni mupanduki vekubhikita vakapamba vakatotwa kwemazuva maviri ndozosiyiwa vakakandwa padivi pemugwagwa kumasava gore rapera mumwedzi wambudzi imwe nengo yeMDC Alliance vanyasha zvambe mawere vakafa kwagutu mushure mekurwa nevanonzi vatsigiri vezanupf asi sachigaro wezanupf Masingo varozveni mavhenyengwa vanoti vataura vahariti zvemhirishonga vachiti vanokoshesa kuchengetedzwa kwemutemo ndakamira studio 7 Masingo ndini Godfrey Mtimba.